Zuru nezuru zvenhengo dzezanu PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna mai Mugabe pamwe nemurume wavo vaRobert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa namai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato rezanu PF. Mushure mekufora kwa dzaita uku, dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsigira mai Mugabe, nhengo dzezanu PF idzi, dzanoungana pamuzinda webato radzo, pazotaurwa mashoko nevamwe vatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi, zvanga zvichitsoropodza tsvarakadenga yekusouth Africa, muzvare Gabriela Angels, avo vanonzi vakarohwa namai Mugabe masvondo maviri adarika, mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri, Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr. pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi Angels, haazi ngirozi, tinoramba takamira namai vedu. Vashitaura pagungano iri, amai Chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana namai Mugabe, vachiti anenge ada kutuka amai Mugabe, avo vavafananidza nambuya nehanda, anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achiita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaAmazon Munangagwa, avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navaMugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika. Amai Chimene vatiwo vanhu havafaniri kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amai Chimene vatiwo vaMugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanu PF vavanoti vave kuswero tisakaramata namai Mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muzanu PF, vakudzana ichipanga, vati vanoramba vakamira namai Mugabe, kusvika zvanaka. Ataura akamirira boka remadzimai rezanu PF Women's League, amai Letina Undenge, vati kunyangwe vanhu vakada masimba zvakadai, vakatobvumirana kuti vaMugabe ndivo vachakukwidza vakamirira zanu PF musarudzo dzegore rinouya, vachiti vose vari kuda kutora matomhu kubva kuna vaMugabe, vari kurota vachifamba.
Zvinodaro, ishamwari dzakaipa dzaunenge wakunotsvaga wakunze kwemusha. Infiltration. Shamwari dzaunofamba nadzo nezvamunotaura uko kunze kwemusha chii? Ndo zvinokonzeresa kuti uzova nemweya wekunda kunopandukira baba namai. Ukataura nemaimperialist, ukataura nevanhu vanoita regime change, ukafamba uchiwirirana nevanhu vakadaro, ndo zvinoita kuti newewo kuwanda zvikuru. Regai ndipedze ndichiti, resolution yedu isusu manje semadzimai ndeyekuti come 2018 uchida usingade uchirota uchitonga ende isusu ka hatiruzi. Come 2018 we are saying as Women's League vaMugabe muofisi ndovati kupinza 2018 hapana kana nechimwe chagama NGO jamba taura nyaya sora but come 2018 mirabe dzione itapona pona vamugabe muoffice ende tikutaura tichiti come 2018 amai vedu mai Dr. Grace Mugabe tinenge tiinavo tichifamba navo and we support the leadership of amai Dr. Grace Mugabe as our resolution.
Muzanu PF, mune zvikwata zviviri zviri kurwira kutora matomu kubva kuna vamugabe. Chimwe chikwata, chinonzi chiri kutungamirwa navamunangagwa, chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste, uye chimwe chikwata chiri kutsigira mai mugabe, chiri kuzvidaidza kuti Generation 40. Amai chimene, vati havasi kufara nekuti vamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko vari kudyidzana zvakasimba nechikwata cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association icho chinotungamirirwa navaChris Mutsvangwa varatidzawo kusafara nembatya dzinonzi dziri kupfekwa nevamwe vaiva varwi muhondo dzine mashoko ari kutsoropodza mai mugabe vachiti mapurisa anofanira kusunga vanhu vakadai. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaIgnatius Chombo vati vachanosvitsa zvose zvataurwa nevanhu vafora ava kuna vamugabe nemudzimai wavo vasina chavatapudza kana kuwedzera. Vamugabe nemudzimai wavo havana kuuya pachiitiko ichi sezvanga zvakatarisirwa nevazhinji. Vamugabe ndivo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano wevadzidzisi waitwa muno muHarare panguva iyo vatsigiri vebato ravo vanga vachifora. Hatina kukwanisa kuziva kuti sei amai mugabe vasina kuuya kuchiitiko ichi kunyange hazvo vanoziva zviri kuitika muzanu PF vati amai mugabe vaziviswa kuti vanhu vafora nhasi vanga vari vashoma kudarika vanhu vavanga vakatarisira. Uku vatsigiri vezanu PF vachiratidza rutsigiro rwavo kuna mai mugabe nhengo dzesangano riri kuzvidaidza kuti National Election Reform Agenda kana kuti NERA dzanga dzichiratidzirawo pamuzinda wesouth africa muno dzichiti hadzisi kufara nedanho rakatorwa nesouth africa rekuti amai mugabe vasasungwe mushure mekurova kwavakaita muzvare Angels. Imwe nhengo yenera vadavidson mukushwa vanoti vamborambidzwa kupinda pamuzinda wesouth africa asi vazopedzisira vaudzwa kuti vachapiwa mhinduro panhuna dzavo musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.